manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 4 2025 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Amnesty International yoshushikana nekufa kwemadzimai nevana muZimbabwe pakusununguka. WFP yanga ichibatsira vanhu muZimbabwe nedzimwe nyika nechikafu yovhara muzinda wayo kuchamembe kweAfrica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votarisirwa kutora mashoko emamiriro akaita zvino munyika mavo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti riri kushushikana neuwandu hwemadzimai nevana vari kufa muZimbabwe pakusununguka. Munandira gore rino chete kunonzi kwakafa madzimai 50 nevana vachisununguka uye vana vakafa vachizvarwa vanosvika 290 nevapfumbamwe kana kuti 299. Amnesty International inoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuratidza kuzvipira pakurwisa dambudziko iri. Asi vachitaura pamusangano wakarongwa neZimstat kupera kwandira, mukuru anoona nezvemadzimai akazvitakura nekuronga mhuri mubazi rezveutano, Dr. Chipo Chimamise, vakati hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri, vachiti vari kudzidzisawo basa vananyamukuta kuti vawande. Asi Amnesty inoti kutadza kubatsira madzimai uku kutyora kodzero dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru weAmnesty International Zimbabwe, amai Lucia Masuka.
Tirikubatikana zvikuru nohuwandu hwemadzimai akashaya achibatsirwa nevachechi vakashaya havachangozvarwa kana kuti panguva yekuzvarwa. Kutaura kwakaita iko deputy minister vezveutano mudare reparamende kwakabudisa pachena kuti madzimai 290 navapfumbamwe uyezve vacheche vanosvika iwo makumi mashanu nevana vakashaya mumwedzi wandira.
Zvamuri kutaura izvozvi zvinochidzidzisa zvipi kune veruzhinji?
Uwandu hunokatyamadza uhu hunoburitsa pachena chokwadi chinorwadza chedambudziko rohutano hwamadzimai muZimbabwe iro rinoda kutarisiswa nokukasira. Uwandu uhuzve hunobudisa mikaha mukati mehurongwa hweutano hweZimbabwe hunosanganisira kushayikwa kwezvikwanisiro zvinodiwa muzvipatara panguva dzokuti madzimai achibatsirwa, kushayikwazve kwana mbuya nyamukuta avo vane unyanzvi hwokubetsera madzimai, uyezve kushayikwa kweyatingati infrastructure zvakafanana namatheatre kunonoitirwa ma-C-section. Mukati medzimwe nzvimbo dzemunyika muno, kunyanya-nyanya kumaruzevha kunogona kushayikwa matheatre iwawo anozodiwa panguva yekuti kana zvichinge zvaoma, mudzimai asingachakwanisi kuita yatingati normal delivery anobva anzi aitwe C-section. Asi muchaona kuti vazhinji vamwe vanogona kuzoshaya nokuti infrastructure iyoyo inenge isipo panzvimbo.
Imiwo sesangano, kurudziro yenyu ndeyekuti kudini?
Isu seAmnesty International tiri kuti isu hurumende inofanirwa kutora matanho nokukasika kuti madzimai ese nevana vachangozvarwa vawane rubatsiro rwokurapwa rwemhando yepamusoro, uyezve kuiswe mari gona kuti zvese zvinofanirwa kuvapo kana kuti zvatingati zvikwanisiro zvinofanirwa kuvapo zviwanikwe kuitira kuti madzimai paanenge achibatsirwa akwanise kuwana rubatsiro rwakakwana.
Avanga vari mukuru weAmnesty International Zimbabwe, amai Lucia Masuka, vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sangano reUnited Nations World Food Program razivisa kuti rave kuzovhara muzinda waro mudunhu reSadik. Kunyange nyika dziri mudunhu iri dzakaita seZimbabwe dzakatarisana nenzara inotyisa. WFP yaiwana mari yakawanda kubva kuhurumende yeAmerica, iyo inoti yambomira mamwe mabasa ekubatsira dzimwe nyika ichimboona kuti zvine pundutso here. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
World Food Program inoti inobatsira mamiriyoni anosvika makumi maviri nematanhatu evanhu vemunyika dziri mudunhu reSadik kunyanya nechikafu munguva dzenzara. Gore rapera mamiriyoni evanhu vemuZimbabwe neMozambique vakabatsirwa nezvekudya zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura pamwaka wekurima. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuhofisi yeWFP yemuno kuti kuvharwa kwehofisi yekuSouth Africa kucharevei kuruzhinji rweZimbabwe, asi hofisi iyi yati haina chekutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino. Vaimbova mukuru wesangano reChristian Care rinoshanda neWFP, Reverend Forbes Matonga, vati
ichokwadi zvichaisa mhuri dzakawanda pakaoma kuchamhembe kuAfrica, uko vanhu vanozoshaya chikafu nekuti rubatsiro rweAmerica munguva dzakawanda runopfuura hafu yerubatsiro runopuhwa nedzimwe nyika dzese dzepasi rino.
Vatendai Ruben Mbofana, vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice, vanoti kana WFP ikadzora kana kubvisa rubatsiro rwayo muZimbabwe kunogona kufiwa nenzara.
Muchaona kuti ndopa tichafumurwa senyika seZimbabwe. Ndopa muchaona kuti pakaita imwe nzara yakaita seyatakaona mugore rapfuura kuchafiwa. Ndekuti hurumende yedu isusu hapana chainoita kubatsira vanhu veZimbabwe. Ingadade kuti hakuna anofa nenzara, hurumende inoti hakuna anofa nenzara. Asi chiri kuita kuti vanhu vasafe nenzara haisi hurumende yemunomu. Ndiwana World Food Program nana USAID.
Mukuru wesangano rinoshanda nevanasikana nemadzimai reshamwari yemwanasikana muzvare ekeni yachifamba vanochemawo nekuti WFP ikashayikwa muZimbabwe mutoro uchawedzerawo kuvanhukadzi zvikuru sei vekumaruwa.
Tichaona madzimai mazhinji achange achimbunyikidzwawo nevarume wavo nyaya dzedomestic violence yatiri kunzwa kuti vanhu varwira chenji, vanhu varwira chikafu, vanasikana vedu nekushayiwa chokudya ichi. Kuzvikora uko tiri kuona vakumbunyikidzwa navamwe vana. Kuzvikora uko takuona vakumbunyikidzwa nevamwarairidzi vasina kukwana. Takuona vakumbunyikidzwa kunyange nevanhu vemunharaunda chaivo.
Murimi wemunzvimbo yeSelu kuChegutu, zvekare vari mukuru wesangano reZimbabwe Indigenous Women Farmers Trust amai Depina Nkomo, vatiwo varimi vacharasikirwa nedzidzo yavanga vachiwana kusangano iri.
USA ikakata support yayo kureva kuti kutoparara kwevanhu vekumaruzevha vanhu vekumamisha tinokuvara nokuti ndokwaenda zvinyanya kupa rubatsiro rwakanyanya. Saka tongokumbira kuti ngapataurirani kuitira kuti vanhu vararame, vawane zvekudya, vawane dzidziso. Kunyanya isusu varimi tinowana dzidziso dzakanyanya kubva kuWorld Food Program.
VaDixon kubva Kacha, vanotungamira sangano reCoalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe, vanoti havaoni chakaipa padano rakaitwa neAmerica.
VaTrump, yes, havana kupa warning kunyika dzakawanda, but vari right kuti vazvimirire senyika. Isusu tinoda sei kuramba tichifidwa gore negore? Vana baba vedu vakachengetedzwa vakafidwa neWorld Food Program, ko isuwo vana vacho? Saka ndirikuona sekuti uyu mukana wekuti Zimbabwe isimuke izvimirire yega.
Mumwewo mudzimai asina kuda kudomwa nezita uye anoshanda nesangano rakazvimirira munyaya dzekurima richidyidzana neWFP anoti mabasa akafanana neake atovewo pamugwagwa wekuguma.
WFP iri kuita mabasa makuru muZimbabwe ichibatsirana nemamwe maNGO. Besides kutsvaga nekupawo vanhu chikafu munguva yenzara, kune nyanzvi dzinodzidzisa varimi neveruzhinji vakawanda vachakanganiswa muupenyu hwavo.
World Food Program ine zvirongwa muZimbabwe zvinosanganisira kuwanisa vanhu zvekudya munguva yenzara, kupawo rubatsiro rwemari kune vanoshaya, kwozotiwo kubatsira hurumende nemasangano akazvimirira kuita mabasa anogona kubatsira veruzhinji kuti vagare zvakanaka. WFP inobatsirawo vapoteri vari muZimbabwe zvikuru sei kutongogara refugee camp iri mudunhu reManicaland. Nyika yeAmerica inonzi yanga ichibatsira zvirongwa zveWFP nemari inosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana yezvirongwa zvesangano iri.
taedza kunzwawo divi rehurumende panyaya iyi asi mapazi anoti rezvekugara zvakanaka kwevanhu rezvekuburitswa kwemashoko pamwe chete nerekudyidzana nedzimwe nyika vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatereri, tinokurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vamwe vechidiki vakaremara nevasina kuremara vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika vakaisa musoro pamwe chete ndokuumba sangano reOur New Normal Zimbabwe iro rinoshandira kumaruwa richikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevechidiki vakaremara vari kumaruwa pamwe nekuvapa mikana yekuita mabasa ekuzviriritira. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri wesangano reOur New Normal Zimbabwe vanomen manyika vaudza Studio 7 kuti pari zvino vakatotanga basa rekudzidzisa vechidiki kumaruwa matambudziko avakatarisana nawo pamwe nekuti vangabatsirike sei.
Tiri kutisiyanisa nevamwewo vakatiwandei inyaya yekuona kuti isusu hatina kuzoti wararama neurema tokubatsira sekukupa chikafu. Isu tinokudzidzisa kuti chikafu chacho ungachiwana sei, uye zvekare hatisi kugumira kwauri nematambudziko ako anoadreswa sei. Zvekare takutaura nyaya dzepolisi, takutaura kuti mabumbiro remutemo ringaadresa sei kodzero dzako.
Bati sangano ravo rinofara chose kuti hurumende ine hurongwa nemutemo inotarisa vakaremara, asi havafari kuti mitemo neurongwa uhu hazvisi kutevedzerwa zvakakwana. Nekuda kwaizvozvo vamanyika vanoti vari kushanda nemamwe masangano anomirira vakaremara mukuona kuti vakaremara vari kugara zvakanaka here, vari kupinzwawo mabasa here, pamwe nekukurudzira kushandiswa kwemitauro yesign language. Vati mabasa avo mazhinji akanangana nevari kumaruwa.
Kumaruwa kuri kuzonyanya kusarira kumashure, ndokwanoona kuti vanhu vakaremara vakawanda ndokwavari vasiri kuenda kuchikoro ikoko. Saka naizvo tei tichipindawo maruwa kuti tinge tichinotora vanhu ivavo kana kuti tinge tichibuda navo pachena, tichivaziva kuti zvakanakirei kunge uchiendawo kuchikoro kana kuti uchinge uchipuwawo atingati isusu maincome generating projects.
Vatiwo sangano ravo riri kutarisa kumaruwa nekuti rakaona kuti masangano akawanda anoita basa ravo ari mumaguta nemadhorobha. Imwe nhengo yesangano iri zvakare vari gweta vachishandira kumashonaland west valifeline guta vaudza Studio 7 kuti kodzero dzevechidiki vakaremara dziri kumbunyikidzwa zvakanyanya zvekuti havakwanise kuwana dzidzo nekuti zvimwe zvikoro hazvina zvikwanisiro.
Kuti maraitsa vange achichengetezwa, o maraitsa vange achionekwawo sevamwe vanoraramawo, tofanira kunge tichitaura kana kuti hatinoti maadvocate sessions kutanga bozi chiini chinoita kuti vamwe vatsimbiriro nyaya yekusanga vaine izwi rinovataurira.
Vati vari kushandisa nzira dzakasiyana siyana kuita izvi vachishandisawo madande mutande nezvimwe zvakaita semapodcast pamwe nekushanda nemamwe masangano akaita seEducation Coalition of Zimbabwe. Mumwe wechidiki anogara kuMidlands achishanda nesangano reOur New Normal Zimbabwe Tanatswa Freely Moyo ati anofara chose kushanda nesangano iri.
Iniwo sewechidiki ndakashaya musiyano wevanhu vakaremara kana vanonzi havana kuremara, nekuti zvavanoita ini ndinogona kuzviitawo, uye zvandinogona kuitawo ivo vanogona kuzviitawo, uye vanotondibetserawo pane zvimwe zvinhu.
Vamasimba Kuchera avo vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vaudza Studio 7 kuti chinhu chakanaka kuti pave nemasangano anomirira vakaremara akawanda kuti shoko rifambe vanhu vabatsirikane nekukurumidza.
Tinovimba kuti nyaya dzemahuman rights dzavari kutaura idzi hadzizovapinzi pakaoma nehurumende, nekuti hurumende tinoziva kutaiwa nzukufarira wana ntala nesu kwa human rights wa ntala nesu kuzi.
Atina ukwanisa kunzuwa diwile urumende sezo wakafano ubada chinjimbo che mkuru anuna nesu wakare mara mubasi rekukara zwakanaka kwevanu amaila izacho urombo banki vasatiwa pindura mfunzo yedu. Urumende inorumbizwa zvikuru ne urongwa wayo we National Disability Policy ya 2021 uwo unokurudzira kuwanisa vakare mara mikana sevamwe munyaya dzedzidzo utano mabasa pamwe nekuona kuti zvivakwa zvese munyika zvinovakwa nenzira yekuti vakare mara vakwanise kupinda mazviri kana kuzvishandisa pasina dambudziko. Asi vakare mara vanoti zvizhinji zviri muurongwa uhu hazvisi kuzadzikiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika dzemuEurope dzave kuita chipatapata chekuedza kubatsira Ukraine mushure mekunge America yazivisa nezuro kuti yambomira kupa Ukraine rubatsiro. Izvo zvinotevera kusawirirana pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky muWhite House muAmerica svondo rapera pavakaedza kuita musangano usina kuzopera. VaTrump vanoti havasi kuona kuzvipira kwavaZelensky kuti vaite nhaurirano dzekumisa hondo. Asi vaZelensky vanoti Russia haina kuremekedza zvibvumirano zvose zvakamboitwa uye hapana kujeka kuti icharemekedza here zvitsva zvichatevera. Britain yakazivisa kuti ichabatsira Ukraine nezvombo. Chirwere chemalaria chinonzi chiri kupararira zvinotyisa mudunhu reOromia muEthiopia umo mune hondo pakati pehurumende nevakaipandukira. Hondo iyi yakatanga muna 2018 uye iri kukanganisa nyaya dzezveutano. Africa ndiyo yagara yakatarisana nedambudziko rechirwere chemalaria kudarika dzimwe nyika pasi rose. Pavanhu mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 miriyoni vanobatwa nechirwere ichi pagore, zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vari muAfrica. World Health Organization inoti chirwere ichi chinouraya vanhu zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 pagore. Banga reStanbic rakabatana neEuropean Investment Bank nhasi vaparura chirongwa chemari inosvika 20 million euros kana kuti 525.9 million zig yakanangana nekubatsira vanhu kadzi vari mumabhizimusi achiri kusimukira. Urongwa hwaparurwa muHarare nhasi uhu hunonzi huchapa madzimai ane mabhizimusi madiki mukana wekukwereta mari dzichange dzichibereka muripo uri pasi kana kuti lower interest rates dzichibereka mari iri pasi. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vano zvibatira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association kana kuti ZICHEA vaWisbone Malaya vanoti chirongwa ichi chinofadza zvikuru uye vanochitambira nemufaro.
Tato muchipatapata chekuunganidza nhego dzemadzima edu tichaenda kuStanbic Bank tinonzwa kuti chirongwa chenyu chifamba nenzira ipi zvavanoda nenzira dzavanokwanisa kubatsira madzimai yacho nadzo. Totozivisa kumadzimai edu anoita mabasa akasiyana siyana, totovabatsira kuti vaite maprocess ekuregistwa kutaurwa vave nemaaccounts kuti vakwanise kuwanawo rubatsiro pachirongwa ichi.
Vamalaya vanoti sezvo misha yakawanda munyika iri kutungamirwa nemadzimai zvakakosha kuti mari iyi ikwanise kusvika kune vanhu vakawanda vanenge vachida rubatsiro rwekuwaniswa mari yekusimudzira nayo mabhizimusi avo.
Chinogona kuunza pundutso mumhuri dzakawanda nekuti mhuri zhinji kuvanhu vari kuita mabasa emaoko dziri kuchengetwa nemadzimai.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda neAfrica Center for Economic Justice muzvare Chennai mweye Mutambasere vanoti homwe yaparurwa yakanangana nemadzimai iyi vanoigamuchira vachikurudzira kuti isvike kune vanhu vakawanda sezvo madzimai akawanda ari kuita mabasa emaoko.
Urongwa hwayo chekutanga ndewekubatsira. So kana tichitarisira kuti vanenge vachibatsira Zimbabwe, vachibatsira madzimai emuZimbabwe, interest rates avo anofanirawo kutaridzira saizvozvo. Kunyanyanya takatarisana interest rates emabhenki emuZimbabwe ariko kuma 30-35%.
Asi muzvare mutamba sere vanoti chinoda kuzotarisiswa ndechekuona kuti madzimai akawanda vakwanisa here kunge vachipinda muchirongwa ichi sezvo vakawanda vavo vari kumaruwa.
Vazhinji kunyanyanya vari kumaruwa havana mabank account, havana pavanosangana nebank. So tinenge tichida kuti zvakare as part of chirongwa ichochi tione kuti madzimai vakwanisa kuti vaengagewe vese madzimai nevari kumaruzevha zvakare.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira kambani yeFinks Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanotiwo chirongwa ichi chakanaka chose pachitariswa kuti mabhizimusi achiri kusimukira emunyika akawanda haana rutsigiro rwakakwana.
Saka kana paita credit line yakadai tinovimba kuti vanhu vanokwanisa kuaccessa maloans aya vanokwanisa kuaccessa, zvinova zvinovabatsira and nekufamba kwemazuva zvinova zvinocontributa kuti nyika yedu ive ine budiriro yakanaka. Tinoona kuti hurumende yedu yakayedza painogona napo kuti iite maorganizations anenge ana Women's Bank, ana Empower Bank naana Smedco. But kazhinji kazhinji maorganizations aya especially kana achibva kuhurumende haana capitalization kana kuti haana mari yakakwana kuti vave vanokwanisa kupa mari yekusimudzira mabhizimusi emadzimai nekusimudzira mabhizimusi evechidiki.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vanotiwo,
ndinoona chiri chirongwa chakanaka asi kunaka kwechirongwa ichi kunozo buda kana tavona isu kuti zvirongwa zvehurumende yeZimbabwe zvine zenge mabhizimisi aya ava kushanda ari muzvirongwa izvozvo, tingati mitemo yehurumende yeZimbabwe, mamezures atinohanaitwa aya, kuti zvinosapota here mabhizinesi angava madzimai wavo ari kuzokureteswa mari kana kuti hazvisapoti mabhizinesi achazovandudzwa iwawo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuStanbic kuti mari dzichange dzichiberekwa nezvikwerete izvi kana vanhu vave kudzosera zvikwerete kana kuti interest rate dzichange dzakawanda zvakadii, sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Vatungamira pakuparurwa kwechirongwa ichi mukuru weStanbic Bank vaSolomon Nyanongo, mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaJobst von Kechman, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri weEuropean Investment Bank vachiona nezvekuchamhembe kweAfrica vaThomas Ostros. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa manheru anhasi kutaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika yavo kana kuti State of the Union Address. VaTrump vachatura mashoko aya pamberi pematare eParamende, eHouse of Representatives neSenate. Vari kutarisirwa kutaura nezvemamiriro akaita ukama hweAmerica nedzimwe nyika, mamiriro akaita upfumi hwenyika, nyaya yevari muAmerica vasina magwaro ekuti vagare zviri pamutemo, pamwe nedzimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata munyori mukuru musangano reNational Democratic Working Group uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo nezvenyaya iyi.
Ndinoona kuti nhasi vaTrump vachava nekutaura kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvinonga zvakanangana nenyaya yedzematongerwo epasi rese, not kungoti America chete. Kana muchitondera nezuro, vaTrump vakakanda zvakare anonzi matarifu kune Canada neMexico neChina. Saka iyi inyaya iri kutopisa zvara nhasi, nekuti kana muchiona iko kunobikwa mari kuNew York ukuku, stock market yakatodonha nezuro nenyaya iyoyi. Saka inyaya ichataurika nhasi.
Tingaone here vaTrump vachitaura ivo pamusoro pehondo pakati peRussia neUkraine uyezve nyaya yekuti hondo iyi imire?
Aiwa, vachataura nezvazvo maningi chaizvo. Saka pasi rese rakamirira kunzwa kuti ivo vachati chii nenyaya iyi, nekuti takaonawo kuti vavanodyidzana navo vekueurope vakasanganawo. Saka aiwa, inyaya yavachataura nhasi.
Tombotarisa nyaya ye vabva kure, nyaya immigration mungaona ichitaurwawo nezvayo here?
Nyaya immigration inyaya hombe pane agenda yawa Trump. Saka inyaya ichatotaurwa. Vachataura kuti zvinyi zvawaita kusvika zuva ranhasi nenyaya immigration. Vachataurawo izvo zvirongwa zvavo zvavakutarisira. Zvawachaunza kumberi kwatakatarisana nakoko.
Tombotarisa nyaya yeupfumi hwenyika yeAmerica. Munoona vachizokurukura nezvazvo here muzuva ranhasi?
Nyaya yeekonomi inyaya yavachataura zuva ranhasi. Nekuti kana muchimboteerera zviri kunzi mazanda anoramba achidhura, nyaya yeinflation inyaya yavakapinda vachiti vachagadzirisa. Saka iyi inyaya yavachataura kuti iwo vari kuedza vachaedza kuita sei kugadzirisa nyaya yemitengo yezvinhu, nyaya yekuderera kwezvinhu, even nyaya yepetrol, yegas, kuona kuti vachakwanisa kudzikisa here mutengo wepetrol kana kuti wegasoline.
Vanga vari munyori mukuru musangano reNational Democratic Working Group uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatafadzwa munjanja vachitaura naMavhilasi Musanganya uye weStudio 7 vari kuOklahoma muno muAmerica. Yave nguva yekuti timbonzwawo pfungwa dzevamwe vateereri weStudio 7.
Pa Studio 7, michitaura ne ndinodzirangarirai, ndiri kuno kwaro sapi, ndiri kuda kutaura pamusoro pewoyo nane Munangagwa. Tiri kutiva Munangagwa, dai vachisiya basa, vaMunangagwa. Bhosi, zvinhu zvatotiomera basi muno munyika munomu, zvaoma muno munyika muno. Katarira nyika yavo mira nemakumbo maviri, toti dai vachisiya basa.
Mukoma Evans, mukoma Zininga, Sisima Hafe namukoma Jonga, muri sei pastudio nomukoma Chimambanga? Ndoda kutaura pamusoro pamukoma Douglas. Vakabatsirwa ngezano PF kutora harvest veitorera mukomana unonzi Chamisa unodiwa ngevanhu. Akasiyana nawo akavapa harvest yakatengwa ngenyinge yenyika nevanhu kuti ive yemusangano weMDC. Akabuda muMDC akaenda kuTriple C. KuTriple C futi Chabanga akatumwa nezano PF futi kurumbira Chamisa. Chamisa akabuda akazvizororera. Nhasi uno vodzingwa ana Douglas Monzero ngokuti akuchina zvivachamirira nokuti basa ravo rakaperera vanga vaiita vaida kuvhiringidza Chamisa. Saka vodzingwa Chabangu iyewe akudzingwa kuti nanguve uko nokuda kwokuti haachina basa raachaita, basa rake rakatopedza, rakatumwa ngezano pepa, haachina mari yaachapuwa. Saka vanochemeiko, havachina vanhu havo, vanhu havo.
Makadii maswera sei pastudio 7? Ini ndautaura pamusoro pavazihambi zihambi naBlessing Mhlanga naBlessing Geza. Nyaya iri kuitika ndeyekuti munhu ari kutyora mutemo ipapa, ukazvitarisisa ndavazihambi. Vazihambi ndiye mukuru wejustice, but vari kumhura mashoko emukuru. Mukuru ari kuti 2030 handisi kuda. Ivo vari kuti munotoda chete, ndimani imi mungatadze kuda 2030, totokupinzai muchida musingadi. Saka kumhura mutungamiri wenyika.
Makadii vana mukoma Jongaka, makadii apo pastudio 7? Ini ndinorwadziwa zvikuru nenyaya yepamusoro pemigwagwa, nokuti ndinoona migwagwa yedu ichikonzera tsaona dzakanyanya mumugwagwa. Toti zvimwe tingatora sokuti vachairi vedu vedzimotokari vakashata, kana kuti havasi kugona kuchaira zvakanaka. Asiwo vachikwanisa, unogochaira motokari sei iwo uchifanira kutiza makomba. Saka dai hurumende iripo yakwanisa kuona nyaya yemigwagwa, yagadzisa mugwagwa. Nokuti tikatarisa yangu muHarare muchinzi hamusi kufambika, inhawe kuti hamusi kufambika nenyaya yekuti migwagwa yacho haina kugadzisika zvakanaka.
Makadii mhuri yeZimbabwe nemi vashamarari veStudio 7. Ndinoda kuti meseji iyi isvike kuvanhu vese vanosapota Emmerson Mnangagwa nekachikwata kake, kuti musi wacho wakukwana, zuva wacho apadhuze-dhuze. Havacharambi vachidzvanyirirwa kwoupenyu hwese. Vanhu vakafanana nemapurisa nemaCIO nemaministers aakayo navese vari kusapota zvirongwa zvaEmmerson Mnangagwa ngavadzidze. Ndoda kuvarifeya kunhauya yakataurwa naChatofa Musunu yemuchinda anonzi Crispin Makedeng. Taura kuno ari kunonga zviguswani zvefodya yaputwa nevamwe achiputa njere dzake dzaakubuda. Kushungurudza kwaita vamwe vanhu kuya kuya kuMwari hafari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheThe Connection na 8 p.m. nhasi, Apo tiri kutaura nevechidiki nezvenyaya mashoko achaturwa manhero ano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezvemamiriro akaita zvinhu muAmerica nekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State of the Union Address. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusaya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazo omuhle lamhlanje kungolwesibili mhlaka 4 kumbimbitho 2025. Igama nguntungamili Nkomo. Embabeni zethu lamhlanje.
Gamboni ekhuluma ngezwekazi le-Afrika. Akulalutho alalo aluthandayo ngaphandle kokuthi njengakhonoko labafakilihlo khona eSouth Africa.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo phambi kwamadale omabili ePhalamende namuhla.
Akula i-medication, akula izinto zokusebenzisa lawo amanezivele azama ukuthi ayenze kunoku ayakhonza kuyenza.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu i-Amnesty International ithi iphatheke kabi ngokwanda kwabantwana ababhubha besanda kubelethwa kanye labesifazana abafa bebeletha. Ibhanga le-European Investment Bank leleStanbic ethulele uZulu imali yokuthuthukisa amabhizimusi abesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo lamuhla kusihlwa ekhuluma ngokutshiyeneyo edale leCongress phambi kwamalunga eHouse of Representatives laweSenate ngesikhathi kulabanye abathakazelela akwenzayo kube labanye njalo abachothoza umsebenzi wakhe besithi ubhidliza inhlangothi yezinengi zikahulumende. UTrump ukhangelelwe ukuveza inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho ezokuphungula inani lezisebenzi zikahulumende, ukumisa impi ephakathi kweUkraine leRussia ezabantu bokuza, intengo yempahla, ukugugudeka komnotho lokunye okuchiyeneyo. Uza kwenza lokhu kulamanye amalunga edale leSenate lawe House of Representatives abakubandla lakhe asebethwaliswe nzima ngabantu ababamelayo abakhala ngokugunyulwa kwezisebenzi kahulumende lokumiswa kwenhlelo zikaZulu. Okwamanje uhulumende wakhe ulungiselela ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ukubhadala izikwelete zelizwe lokwehlisa imithelo yezinothi. Abaphikisayo abakubandla le-Democratic Party bathi uTrump wenza okungaqondanga, ngakho kumele zivinje zonke inhlelo zakhe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe odabuka eZimbabwe ohlala eTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Uzabamba-bamba izinto ezinengi ikakhulu eziphathelane laye ukungathi ikuziphakamisa lokuziqakisa lokuziqakethekisa yena ngokwakhe. Angiboni ezaphuma lento le esingathi thina yipolicy ebonakalayo sibili ukuthi uzayilandela.
Yebona zani udaba lwe Ukraine lalo uzakhuluma ngalo kumbe uzakhangela eceleni nje?
Lolo ke gasoza yekele ukukhuluma ngalo ngoba into achiseka ngayo, into afuthelana ngayo okwazona izinsuku, ngoba wehlulekile ukuthi basayine laphana ukwenzela ukuthi ngabe kade sesekhuluma ukuthi sele minerals zonezi ezivela khona ngale e-Ukraine.
Ye, nxa sisikhangela la ngezomnotho, uya kubeka njani ezomnotho lapha baba Mthombeni?
Mbona ngathi uzakhuthaza akhulume ngokuklamasa kancane ukuthi laba be-Canada le-Mexico sebeqalisile ukuthi babhadale i-tariffs. Akhulume ukuthi kuzakwehla intengo zokudla landani masinyane. Kodwa ke azabe kukhuluma uzabe kungathi kakuhambelani ukuthi intengo ziyaphezulu, ama-tariffs lawo azaphinda kweze futhi intengo ziye phezulu.
Ye, ubona zani ulakho yini ukhuluma ngezwekazi le-Africa?
Hhayi, kamboni ekhuluma ngezwekazi le-Africa. Akula lutho alalo aluthandayo ngaphandle kokuthi njengakhonoko lapha afakilihle khona e-South Africa, ukuthi e-South Africa abamhlophe bayathathelwa umhlaba. Kodwa ngengazange ahlolisise futhi lokuthi liqiniswe inganani khonoko.
Ye, ukuthi bona abantu abadabuka kuzwekazi le-Africa babefisa ukuthi bezweni okuphuma emlonyeni ka-Trump?
Mbona ngathi okukhulu kakhulu abakukhangeleleyo ikhona lokho ukuthi nxa kumisiwe uncedo lolo lwe-US Aid, mbona ngathi babe bekhangelele ukuthi ngabe uyakhuluma ukuthi seluwile futhi uncedo lolo yanukwenzela ukuthi bancedakale khona le e-Africa. Yikho embona ngathi babe bekukhangelele kakhulu ukuthi ngabe uyavuselela uncedo lolo yana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha eMelika ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International Zimbabwe ithi iphatheke kabi ngokwanda kwabantwana ababhubha besanda kubelethwa kanye labesifazana abafa bebeletha. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana Sleiman Kwidini utshele idale lephalamende ngeviki edluleyo ukuthi ngozibandlela kubhubhe abantwana abangamakhulu phose amathathu 299 besanda kubelethwa okwaziwa ngokuthi neonatal deaths ngesiNgisi, kanye labo mama abangamachumi amahlanu lane 54 ngesikhathi bebeletha i-maternal deaths. I-Amnesty ithi amanani lawa aveza sobala ukuthi inhlelo zempilakahle eziqondane labesifazana abazithweleyo kanye lensana aziqhutshwa kuhle. Ithi njalo uhulumende weZimbabwe kumele athathe amanyathelo aphuthumayo alungisise konke okusilelayo ezibhedlela ukuze kwenqatshelwe ukulahlekelwa imphefumulo kwabomama labantwana. Umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi yokwelapha, imitshina kanye labodokotela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabongi iZimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongo.
Siyazama ukuthi sisebenze ukusebenza kwethu siyenze emsebenzini, but sikayabona vele ukuthi akhula izinto zokusebenzisa ukuthi sikwanise ukwenza umsebenzi wethu kuhle. Kodwa khona vele kuyavangela ukuthi bakwanisa ukuthi umuntu singakwanisa ukuthi simncedise.
Ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo ezibhedlela okungabangela ukuthi abantwana babhubhe besanda kubelethwa kumbe omama labo babhubhe ngesikhathi bebeletha?
Na kulima kuti vele yezibhedlela iyeyo ifuna kuti ikhangelele igovernment ikhangelele kuti vele ibe number one priority endawo yokuthi vele sikhuluma lempilo yabantu la. So vele ukuthi akhula imedication, akhula izinto zokusebenzisa lawo amanesi vele azama ukuthi ayenze kunoku ayakhonza kuyenza kodwa kunjalo vele labo vele imuro yabo very low endawo yokuthi vele bayakwanisa ukuthi bayasebenza but labo vele yakwanisa iy'ngqondo zabo vele ziyakwanisa ukuthi azikho kunapho nendawo yokuthi vele banedlala imali bayayibhadala layo vele ayikwani ukuthi wena uyasebenza ukhumbula ukuthi vele ekhaya akula ukudla njalo kuyakangela ukuthi vele umsebenzi wakho ungabalula. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele konke konoko ukuthi i-health service delivery system yethu iqhubekele phambili ibe imnandi.
Khona ezibhedlela siyaze siyikhathini esiningi kusilela cishe yonke into, imithi yokusebenzisa, abongi, odokotela, lokunye okuthiyeneyo. Kathesi ungathi umumo uminjani kahle kahle?
Hayi kathethi sona vele ezibhedlela siyasebenza kungela izinto zokusebenzisa kodwa even imedication abantu bayathenga ama-patient abantu laba bayagulayo bangabuya bafuna ukuncedisa bayabhalelwa izinto ukuthi bayothenga phandle ema-pharmacy ukuthi sibuye sibancedise kodwa konoko futhi kuyabanjela ukuthi isikhathi sokuthi bahambe bayothenga isikhathi sokuthi sincedise abantu laba bayagulayo konoko sokubangela ukuthi umuntu singamncedisanga aqine abhubhe konke okumbe abewese.
Lona udubo lungaphi kahle kahle mnumzana Majongosi, ungathi uhulumende kafaki imali eyaneleyo yini kumbe iyafakwa ihuquluzwe ngezinye indlela, lungaphi udubo kahle kahle?
Siyabona vele ukuthi vele imali ayifakwanga iyakhwanayo le ndawo yokuthi vele singabona i-budget yenzwa lapha i-health siyafuna vele ukuthi ibe i-priority ukuthi ibe i-number one ukuthi ikhangelele le ndawo yokuthi siyakhuluma le mpilo yabantu lapha. So vele ama-parliamentele siyakhuthaza ukuthi bakhulume kunangale i-parliament ukuthi i-health inikwe i-budget isephezulu.
Umnumzana Anthony Majongosi uyisiphathamandla senhlanganiso yabongi iZimbabwe Nurses Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sizamile ukukhuluma lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Douglas Mombeshora. Ikhansili yakobulawayo ithi isiqinisa imizamo yokususa abantu abathenga bethengisa imali ngokungekho emthethweni kanye lempahla ezehlukeneyo abanye babo asebeletha izitulo zokuhlala esitaladeni zaleli dolobho ikakhulu kusukela ntambama amapolisa kamansipala esetshayisile. Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard ubikwa esithi bayaqhubeka ngokukhulumisana labo bonke abaphathelane lokulungisa loludaba ama-stakeholders ukwenzela ukuthi kube lokuhleleka. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla sebulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngokwenziwa inhlanganiso yakhe ngalolu daba.
Lokhu saxoxisana le-council sisithi kakube le congestion of abantu ekusebenzeni and i-council yaku-implementa siyadinga ama-force amapholisa ancedisayo ngokuxosha abantu esitaladeni. So kusiba nganeno yikuthi nje vele ilizwe lethu kalila mali and abantu esesibakhangeleleyo ukubana yibo abasinika imali ngokuthenga njengama-customers sebebaningi kakhulu. So kule-competition enkulu kakhulu but sibe sesikhangela thina njengenhlanganiso yethu ebulawayo Vendors and Traders Association siyakhuthaza ukuthi bonke
kaba register ama company abo, kaba register ama business abo, kaba hlale ngokusemthethweni ukuze besebenze kuhle. Lathi sibancedise, le council ibancedise kanye lo hulumende encedisana lathi ukuze konke siqhubekele phambili, sithole sishare khona lokho okuyimadlanyana esabe sikutholile njalo sikusebenzisa kuhle.
Liyasuthiseka ngemizamo yekhansili yokuthi abathengisayo bahleleke eyokwaba ama-vending bays njalo sokule order yini kumbe lokho kuduba labo ababuya ntambama.
Ah, thina njengeBulawayo Vendors and Traders Association siyasuthiseka njalo asomzamo esikhuphe sisodwa njengenhlanganiso kodwa kuzananzelela sisukuthi vele kobulawayo sokule working group, informal sector working group ehlanganisa ama-associations angu-12 akhangelwe a-recognizwa yi-City Council kanye recognizwa layi office emhlahlandlela. So we find ukuthi siyahlala phansi sikhulumisane lo-council esinjalo sizelizwi linye. So akule association ekhuluma iyodwa imeli abantu bayo, but sikhuluma sesile database yethu ehlanganisayo wonke ama-association ezi-informal sector working group. So vele yikho sikuvumelanayo njalo sikhuthaza labantu bethu ukuthi kabahambe beyeregister bethole izindawo ezokuthengisela ezisemthethweni. So ngokuphiwa kwabo amabhayizi thina njenge-informal sector working group sasuthiseka ngoba yekhansili yasibiza yaseyabela ngokuthi thina sibangaki namabhayizi ukuthi mangaki. So uvele ukuthi bonke ababerejistile be-under association bathola. Kulabanye nje izikokodo labanye ababebuya bevakatshile yibo abafuna bebona especially abathengisa ebusuku. Abanye sebechayisile. Ufinde ukuthi thina njenge-association siyakukhuthaza ukuthi umuntu isisebenze kasebenze phumule eke bethwela yomoya eke bonela imoli yakhe. So ungabona umuntu esezethengisa le kuseni le busuku kusho ukuthi vele umuntu lowo kasukile apakalamuhle kala ma-responsibilities. So yibobona laba abantu esibakhangeleke ukuthi ngase yabafundisana labo siqoqisana labo bekwazi ukuthi ekusebenzeni kumele ube lesikhathi sokuphumula kube lesikhathi lawo sokuthi socialize labanye.
Unkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende weMelika usefakele eleMexico, eleCanada kanye leChina imithelo yamatarifs esithi uvimba ukungena ngudlu kwezidakamizwa eMelika njalo uzama ukuhuga osomabhizimusi ukuthi bazevula amabhizimusi abo kuleli lizwe. EleCanada leChina lawo asephindisele afakela iMelika imithelo efanayo. IMexico yona ithi izakwenza lokhu ngempela sonto. IGum Arabic eyingxenye yomhluzi weCoca-Cola lezinye iziwiji emazweni achiyeneyo isikhitshwa ngudlu ngabanye abantu kwele Sudan okulempi yomvukela esabekayo. Zithithibele intatheli zindaba ezisakhulayo eZimbabwe kulandela ukuboshwa kukaBlessed Mhlanga osebenzela iphephandaba leNewsday kanye lomsakazo weHeart and Soul TV. Yena oyetheswa icala lokwethula impiko etshotshozela udlakela. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umhlanga owaxoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza ngodaba lombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usele viki evalelwe esitokisini se-remand prison eHarare kulandela ukwalelwa ukuba ahlawule imali yesibambiso ibail. UGeza watshela umhlanga ukuba sokumele uMnangagwa asuke embusweni ngoba sehluleke ukubusa eleZimbabwe. UGeza ngomunye wabaphikisa labo abathi uMnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona amahlandla amabili ombuso wakhe. Omunye wabethuswe ukubotshwa kukaMhlanga nguLeopold Munende okhokhela inhlanganiso yentatheli zindaba yabasakhulayo eye Young Journalist Association.
Ukubotshwa kuka Blessed Mhlanga sokwethuse intatha ezindaba ezintsha ngoba sezibona engani umsebenzi lo usungacina usubafaka engozini yokubotshwa ngamapholisa even bengelacala njengalokho esikubona kusenzwa nguhulumende kumhlanga. Engikubonayo kwabasakhulayo ukuthi sebesala ukubhala ezinye indaba ezimayelana lepolitics, especially ezezanu-PF.
Wethukile Lokobe Tsai Takawira osebenza ezimele.
Ukubotshwa kaBlessed Mhlanga kwethu sela amajenerasi asakhulayo kwi-industry kwenza abantu besabe ukusebenza umsebenzi wabo bekhululekile. Kwenza kube lesi kubiza sikuthi se-censorship ngesilungu, okuyikuthi abantu bagcina besaba ukureporta amanye ama-topics besithi bezabotshwa. Phezu kwako konke, ama-senior journalists njengabo Mhlanga yibe sibakhangelayo emsebenzini. Manje nxa sebebotshwa kuyawisela phansi umoya wethu, sigcina singasila ntshukutsho yokuthi sisebenze.
UGracious Nyathi osebenzela umsakazo weMagamba TV laye uthi indlela uMhlanga aphethwe ngayo iyamethusa.
Njengabatsha abazintatheli izindaba kwele Zimbabwe uyasesabisa kakhulu nxa sibona izehlakalo ezifana lalesi esehlele uBlessed Mhlanga owe Alpha Media Holdings. Kusuka kube yinto esabisayo ngoba sesinanzelela ukuthi ukwenza umsebenzi wethu sokuyinto ebophisayo. Njalo akusinto ebophisayo kuphela, kuba yinto yokuthi nxa usubotshiwe uncitshwa lemfanelo zakho ezifana lebheyili okumele ngabe uyazithola njengaye wonke umuntu.
Uhulumende uthi uMhlanga wephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act kungxoxo azenza logeza mhlaka 27 ukuzibandlela lamhlaka 11 kulenyanga. Angatholakala elecala ulakho ukuhlala ejele okweminyaka emihlanu. Okukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists uMnumzana Perfect Hlongwane uthi okwenzakala kuMhlanga kuphazamisa intathele zindaba.
Kunzima kanti futhi kulusizi ukuthi sikhangelene lodaba olufana nalolu lapho esithi esibona khona intathele zindaba ezihlukunyezwa zibotshwa ngenxa yokuqhuba umsebenzi wazo. Ukubotshwa kaBlessed kutsho ukuthi thina njengentathelo izindaba sokungani singabantu singelawo amalungelo, kanti futhi indlela yokwethusela intathelo izindaba ukuthi zingaze zakhuluma indaba mhlawumbe abantu kumbe labo abakhokhelayo abaphikisana lazo.
Kodwa umphathi ntambo kahulumende obona ngokukhitshwa kwemibiko uMnumzana Jane Van Mswere uthi intathelo izindaba akumelanga zethuke ngoba uMhlanga wephula umthetho.
Section 61 of the constitution, which is very clear in terms of
isisekelo sethu sombuso sikubenga sobala ukuba silamalungelo okukhuluma esikufunayo ngamalungelo entatheli. Njengohulumende silemthetho esayibekayo esekela konke lokhu.
Amagqwetha kaMhlanga athi aphakathi kokulungiselela ukukhweza udaba lwakhe enkantolo ye-High Court ephikisa isinqumo sikamantshi esokwala ukumkhulula ngemali yesibambiso i-bail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezenotho sixoxa ngezigidi ezingamachumi amabili zama-euro, i-20 million euros. Okuyimali ethulwe namuhla eHarare libhanga le-European Investment Bank libambisane le-Stanbic kanye le-African Caribbean and Pacific Trust Fund eyokuthuthukisa abesifazana. Akuvezwanga ukuba kuyini okuzafunakala ukuze abesifazana benelise ukuboleka imali. Sixoxe lo nkosikazi Pretty Mpofu olebhizimusi ethengisa impahla.
Ibhanga libuye lento enhle kakhulu, kodwa uhlupho esisuka sibe lalo thina amavenda esingathi singamavenda amancane abathengisa emgaqweni. Usizo olunjalo olabe lubuya lamabhenki esikhathini esiningi lisuka lufinyelele nzima. Sithi thina esingela ama-registered companies sikhangelela le ndaba ekhona kulezi nsuku ezimra ukungenangena kumabhizinesi ifuna ama-tax clearance. Kithi thina esiyabe singela ama-tax clearance nxa kubuya usizo olunjalo olubuya lamabhenki esikhathini esiningi sandi ukuthi thina esithengisa esitradeni alufiki kithi uncedo olunjalo. Kuya kube lula nxa kumbe singathi lubuya vele lulande ukuthi lulande abesikadeni. Kodwa nxa sekusemadenki kukalutshwani ukuthi thina esiphila ngokuthengisa okuyimsikanyana kwethu khonokho okuncane ezitradeni siluthole usizo olunjalo.
Pho kumele benzeni abaqhuba inhlelo ezinje?
Sikhangelele khona lokhu ukuthi angazi ukuthi sokungayenzwa kumbe angazi umkhankaso wokuthi isitede ukuthi imali ezinjalo zifikele kubomama asebelamabhizinisi vele aseregistered. Akuqalwe ngabomama abasasele lamabhizinisi asathuthukayo, amabhizinisi amancane, wona labomama abangamavendi abatholakala esikadeni. Besingakhangeleli ukuthi imali enjalo iqale ikhangele abantu abanjalo kusiya phezulu ukuze labo bathuthuke from amabhizinisi abamancane okuthengisela esikadeni kusasa bezithulisele lamabhizinisi amakhulu. Manje uhlupho olemali ezinjalo yikhona lokhu futhi nxa selufikile kuzafunekala abalama-registered companies. Okuyikuthi thina esingamazenda esiphansi esithengisela emgwaqweni asirejistwanga, asikafiki ezingeni lokuthi sithi siba lama-registered companies. So besingakhangelela ukuthi nga kuyaqalwa ngathi thina esiphansi esisafisa ukuthi ngathi sithuthuke siphumelele sibe lama-bhizinisi asemthethweni.
Ye, selizwile-ke ukuthi kulo hlelo olunje, kuyini elingakwenza ukwezithi abantu bebuye khona ngapho beze livezele ukuthi kumele lenzeni? Kumbe lina lisihambele khona ngale Stanbic libikele khuluma labo, akwenzi khonokho?
Hayi, kuyayenza. Esesingakwenza ukuthi sesingahamba siyezizwela, ngoba kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi ube lolwazi. Nebhayibhili liyakutsho ukuthi abantu bayaphela ngokungabi lolwazi. So sokuqakathekile ukuthi omama sesingahamba ngokuningi siyezizwela lathi okufunekayo ukuthi kufunekani, kufuneka lokhu nalokho. Lathi bese sisitsho izikhalazo zethu ukuthi hayi, thina besibona ukuthi nga kungaba nje lathi kungasebenzela.
Ye, kuyini okuhluphayo nxa lithola izimali? Kuyini vele ongathi kuyalikhathaza kakhulu? Kumbe vela liyithola imali ngisho lakancane?
Hayi, imali ukuyithola yakhona kunzima ngoba kufunakala isikhathi esingunikwa esithi thina ngabalama-registered companies. Kuzafuneka o-collateral. Thina vele sithengisa emgwaqweni yabe ngilokungumsika kwami ko-$50 ngiyithatha ngathi leyo collateral. Kulezi nsuku ngesikhathi sokuthi izimra ivele isithumile ngokufuna ukuthi abantu babhadale i-tax. Khonokho ukuthi uyabe ungalayo i-tax clearance yezimra, ibhenki ukuthi kunika imali izafuna ukuthi ube le-tax clearance yokutshengisa ukuthi uyalandela imithetho yezimra. Nxa ungalayo kunzima vele ukuthi uyithole. And okunye futhi yindaba yoku-formalize, ngoba thina abaningi esiku-informal sector kukhangelela ukuthi uqale u-formalize ube ku-formal sector ukuthi la ukwanisa ukuthi ufinyelele ekutholeni izimali zokubolekisa. Ukuba ku-formal sector yikhona ukuthi ube lamaphepha akwanileyo okuthi usurejistile. And esikhathini esiningi ukuthi u-aplayele into ezinjalo kuyabe kuthatha isikhathi, okuyikho okufuna kusenze sizihlalele vele sesizigcenzile ekhareni sesikhohliwe ngakho lokho kokuthi sifomalize amabhizinisi ethu amancane.
UNkosazana Preet Mpofu ngomnini bhizimusi ubexoxa lo Gibbs Dube ekobulawayo. Sizwe imbiko elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 iyabulisa mahlaba ezulu, sizwe sakithi, sizwe simnyama. Sethemba liphilile ke lonke basakazi. Ngibulisa kunye labalaleli kuzo zonke indawo. Umbuzo wami ngizawubhekisa kubaba uMoyo, umkhokheli webandla le-MRP. Indaba leyi bathi into esihamba isikhathi esingakanani ukuthi iyelunga, njengoba ilonke ihlelwa kuhamba njani, inkulumo yakhona ithini ekuyihleleni kwangikhona mangabe kukhulunyiswana njengento eyaziwayo ukuthi kwahamba njani laphana kwagcina sokuhlanganiswa. Into yakhona sikuliphi banga ekuhambeni kwayo kokuthi kuzoba into yanini ukuthi iphuthe kwaze lokho okwaziwayo ekuhambeni kwesikhathi? Into yakhona umbuzo wamsekuthini iyaphetha nini ukuze abantu bebezazi ukuthi ha-a isivumelwano sithi loba kuthiwa? Iyo nje umbuzo engudlilisayo yona lowo. Ngajabulisa uma ngathola impendulo. Ngincubo okhulumayo, ngiyabonga.
Studio 7, salibonani, linjani Studio 7 okhulumayo? Nguhlakalani uhlakanyane owapheka obembanje obaqeda amazinyo. Mina Studio 7 ngilombuzo kangiyo na owe politiki kangiyo na owe MRP kangiyo na owe zanumbo wami. Kodwa Studio 7 ngilombuzo ukuthi ngempela kulo baba lo kuthiwa uNdibale we EFF Zimbabwe emzwe ephikisana lo president webandla leMthwazi Republic Party umqondisi Moyo, umqondisi ekhuluma ngokuqunywa kwelizwe, yena ethi lokho vele kakungeke kwenze. Mina indlela engimuzwe ngakhona lwana ubaba uthi uyi-opposition, but mina ngendlela engimuzwe ngakhona uNdibale kaso-opposition, inkulumo yakhe ngezani.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Live Talk lamhlanje sixoxa ngokukhangelelwe ukwethulwa ngomongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele eParliament lamuhla kusihlwa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.